panguva iyo pasi rose racherechedza zuva reWorld Food Day iro rinokoshesa kuti veruzhinji vange vaine zvokudya zvakakwana. Veruzhinji munyika vakaita samai netsigondongo vemuHarare vanoti vari kunetseka nekuraramisa mhuri yavo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Hainyaya yekungoti tiungodyoka 1 pazuva nenyaya yekuoma kwakaita zvino hatina hedu zvatingazviite.
Izvi zvatsinirwa nomumwe murimi wekugoromonzi amai Masiya Kanengoni, vanhu vemwoyo vakapiwa munda nehurumende pasi pechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema avo vati dambudziko rekuraramisa mhuri yavo rabva rawedzera gore rino sezvo vachiti havana kukohwa zvakanaka kuburikidza nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvavanoda mukurima.
Gore rino zvakatongooma, hatina kumbowana gore rakanaka nokuda kwekuti mvura chaiya yacho haina kunaya zvakanaka. Fertilizer nembeu zvange zvichidhura zvakanyanya zvekuti vamwe hatina kutomboisa fertilizer yacho munyika.
Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kusimbaradza nyaya yemaguta vachiti varimi vazhinji vari kupiwa zvokushandisa zvakaita sembeu nefetereza pachena kuti vabatsirikane, uye vamwe vari kuwanawo zvinhu izvi nechikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture kuitira kuti nyika ikwanise kuva nechikafu chinokwanira munhu wese. Sangano reWorld Food Program iro rakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize mazuva mashoma adarika rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu munyika zvikuru sei kumaruwa vakatarisana nenzara yakakomba. Zvichakadai munyorana nezvekurima muMDC Alliance vaRust Markham vanoti chinodiwa ndechekuti varimi vanofanira kupiwa zvekushandisa mukurima paine nguva, uye vanenge vatora zvikwereti pakurima vadzoserewo zvikwereti zvavanenge vapiwa.
Tada zvinhu zvifambe, tada production, tada kudzoka kwatakare kuti inorima chibage chakakwana. Tada wanhu mumapuraza one support. Kana ifertilizer kana imbeu ngaiuye nenguva yakakwana nenguva yakanaka.
Imwe nyanzvi munyadzi zvekurima uye vashanda neUniversity of South Africa vatoende pishonhe vanoti varimi vanofanira kuwana mari inonyatsokwana mukuita basa ravo. Vashonhe vanoti mari yakanangana nechirongwa checommand agriculture ishoma zvikuru zvekuti nyika ingave nemaguta.
Hongu contract farming iriko, mari dziri kuuya, dzimwe dzichipinda mumaruva, dzichipinda muma A1, muma farms umune, muma A2, mafarm mahombe zvakadaro. Asi mari iyoyoyo haisi mari iri kushandiswa kurima chikafu chinodyiwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvakare mari yanga ichipuwa varimi yakanangana neyavanoti command agriculture haisi mari yakwanisa kuti ipuwe varimi vose. Mari yakaenda iri kuenda iri shoma.
Vashonhe vatiwo nyaya yemitengo yezvirimwa ndiyo iri kukonzera zvakanyanya kuti varimi vasaise simba ravo rose mukushanda muminda yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi muna 2000 apo hurumende yeZANU PF yakatanga kutora mapurazi kubva kuvarimi vechichena ichipa kuvarimi vatema, avo vanonzi nenyanzvi idzi havana mari yakakwana pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakaita semishina nemishonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.